manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 12/2019 nguva dzava 7 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza anamai. Ndikapote mukurasa vana chengetai mangwana anokuchengetawo mwana iyeye.
Gogo Gwanzura vanorera nerera vobatana nenyika yose kucherechedza zuva ravana mai kana kuti Mother's Day.
Tiri kuti mutungamiri weMDC ndiva Nelson. Chamisa anosarudzwa nevanhu vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu takatoenda mberi iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge
MDC inotungamirwa navanelson chamisa yoenderera mberi nemisangano yayo nhasi iri kumatebeleland manchester city yosimudza mukombe wepremier soccer league iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyemura nekutenda mabasa anoitwa navana amai kana kuti Mother's Day. Vamwe vana vaendesera ana amai vavo maruva nekuvatengera zvipo. Asi vamwe vaenda kudzimba dzinochengetwa nerera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gogo Winnet Gwanzura avo vanorera nerera kumufakosi muHarare tikatanga nekuvabvunza kuti vaswera sei nhasi.
Nhasi ndangoswera nevana vangu ndiri pamba vachiuya vangu vachione mateki avo vachinonditi gogo Mother's Day tichingofara navo kana vauya nevana.
Imi munochengeta vana vangani?
Ari zvino ndine vana 25.
Saka munenge muchigara kupi chaizvo pekuti kana vanhu vachida kukushanyirai vachida kubatsirwa vana vanoya papi?
Ndinogara panhamba 23 Murara Avenue Mufakosi.
Zvekuchengeta nherera izvi makatanga riini?
1987.
Chii chakapa kuti mude kutora basa irori rekuti mubatsire nherera?
Pane mwana wandakaona ari pagedhi pangu. Ndokuti ndoenda naye kumapurisa mwana uyu vana vangu vakati aiwa gogo ichi chipo chamapiwa ichi vationei kuti tingaite semutotora mwana uyu mumuchengeti asi avakidza nevakamboda kuti aiwa zvinozokunoitai mangwana chii ndikati aiwa vana vangu vakati aiwa gogo hande kumapurisa ndokuenda kumapurisa mapurisa ndoke ndichiendesa kusocial welfare social welfare akati hakukuitai basa gogo muchiita foster parent Ndanga ndatanga kuita foster parent vachindipa vana vachitora vamwe ndichizviendesa kumareserva avo kuvanondowanikwa kumareserva kuti musha kwake ndekakati pakati pakati ndonzichiendeserewo mwana iyeye toenda naye mwana wachona ndokutanga kwandakamuitawo.
Saka mwana wamakatanga kunonga araswa uyu aakura sei pari zvino uye ari kuitei?
Mwana wandakatanga akatanga kunhongwa wachona iyeye anonzichevei. Ezvinoizvi ane 24 years ane vana vake vatatu ezvino anosenza kutine cottage ane vakamutero ikoko.
Mazwi enyu ekupedzisira pazuva raana amai nhasi reMother's Day ndeyekutiwo kudii kunyika yese?
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza anamai ndikapote mukurasa vana chengetai mangwana anokuchengetawo mwana iyeye.
Avo vanga vari gogo Winnet Gwanzura vanorera nerera kumufakosi vanga vari parunare kumufakosi kwakare muHarare. Bato rinopikisa MDC rinotungamirwa naNelson Chamisa rinoti riri kuenderera mberi nezvirongwa zvaro kunyangwe hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaNelson Chamisa vainge vasarudzwa zvisizvo pavakatanga kuitwa mumwe wevateedzeri vaive mutungamiri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti bato iri riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court richikwikwidza mutongo uyu. Nezuro amai Tokoza neKupe vakati vave kuda kuti vataure nemagweta avo uye nemagweta ari kudivira vaChamisa kuti vaone kuti pogadziriswa sei panyaya yeutungamiri. Amai Kupe pari zvino vari kutungamira MDCT. Asi nyaya yemidziyo yebato yakaita semahofisi nemotokari ndiyo inenge ichakonzera mutauro wakanyanya. Hatina kukwanisa kubata Mai Kupe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauri weMDC yavaChamisa vaJacob Mafume tikavabvunza zvavari kuita pari zvino.
Nhasi tiri kulopane kumatinots kwatiri kuita maprovincial caucus yedu tichiinda mberi nenyaya yokuti vanhu vasangane nemamembers vacho vari kukwikwidza mavice presidents, masecretary general nevamwe vese maoffice bearer, mavice chairperson, matreasurer vange vachiudza vanhu zvavachazoitira party nezvachazoitira nyika. Tiri ipapo tiri kudiscussa futi mathematic committees nyaya dzekuti constitution yedu, ideologies, tactics and strategies, international relations, finance and administration. Tine manomwe makomiti anenge achitarisa kuti mushina wedu unonzi MDC uri kuda kugadzirwa papi, uri kuda kuroverwa hoko papi, uri kuda kuchinjwa mbambo papi, tichigujunura nekuumba panenge pachida kugadziriswa.
Saka nhasi muri papi chaizvo?
Pahole yemulupano kumatinot.
Saka vari kukwikwidza muzvigaro zvakasiyana-siyana ndo vanenge vachitaura kune vanhu kuti sei vachida kutsvaga rusigiro?
Ndo vanenge vachitaura vachidibeta sepamwe pakanominitwa vanhu vakasiyana-siyana. Saka takaona kuti vanhu ngavange vachitaura panzvimbo pamwepo kwete kuti vamwe vanozounganidzana mudzimba vamwe vachitevera vanhu kumba. Tinounganidza mastructures edu sezvinongoitika kune dzimwe nyika, vanhu vomira pamberi tichitaura pamwepo kuitira kuti pasazoita nyaya yekuti mumwe anoti aiwa ndakanyewa usiku, mumwe anoti hatina chatinoziva. Mapromisi acho tinenge tichimanzwa pajekerere tichimatora pavhidhiyo. Kana woenda mberi ukazotadza kuita zvawakataura kuti unoita, haiwa tinenge tine mavhidhiyo acho tichikubvunza kuti ko apa zvawasiya kagwara rawaitaura kuti tange uchifamba naro.
Vakawanda vatsigiri venyu varida kuziva kuti zviri kufamba sei panyaya yakatorwa nedare High Court panyaya yeutungamiri apa. Muri kuita sei sebato?
Tiri kuenda mberi sebato nemaprograms edu. Isusu tiri kuti mutungamiri weMDC ndivaNelson Chamisa anosarudzwa nevanhu. Vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu. Takatoenda mberi iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge. Hakuchina shure kwatichadzokera. Tiri kuenda mberi. Magweta edu ari kugadzirisa nyaya iyoyo vatiudza kuti isusu tinoramba tichifamba nesangano nebato revanhu, tinoramba tiri shure kwavaChamisa.
Mutauri weMDC vaJacob Mafume vari parunare kuLupane. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinotambira nemufaro danho rebazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu rekutumira nhumwa kuZimbabwe kuzoongorora nezvenyaya yekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare munandira apo vairatidzira. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vainge vatenderana neUnited Nations kuti itumire nhumwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Idzi inhau dzauya zvakanaka, tinodzigamushira nomufaro zvikuru nekuti tandatamirira tikaneta. Tanga tachema-chema zvikuru kuti United Nations kunyanya-nyanya kuHuman Rights Council kwavo watumidziro wa mataura anonzi nemuchirungu special rapporteur wanoongorora kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa zvakadii muZimbabwe, wanoongorora kuti tiri kugara magariro akaita sei, nekutaura kwamaita tine zvekuchema zvakawanda zvokunyunyuta zvakawanda zvakagara tichingotaura kubva kare, asi tinofara kuti United Nations ichauya ichivhenengurawo ichionawo kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dziri kuremekedzwa sei. Saa tiri kunzwa kufara zvikuru nemashoko ekuti pane kutariswa kuchaitwa Zimbabwe kuti iri kuzvifambisa sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, munotarisira kuti muchasangana here nenhumwa?
Hongu, semakore ese, sekugara kwese, tinotarisira chose kuti tichapihwawo mukana, kutaura kwaka semasangano akazvimirira oga, kunyanyanyanya isu tinomiririra vanhu. Tinodavira kuti United Nations ichatipawo slot, asi chinhu chitsva sezvamunoziva. Mai Pillay Navi Pillay wakambouya muZimbabwe makore akapfuurayo, tikakwanisa kusangana nawo sezvamunoziva, takatosangana nawo kumahofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights, takabatana nanango. Saka tinotarisa kuti tichapihwawo chikamu chedu, mukana wedu wekuti titaurewo nawo, tivapewo maonero edu, and tinotarisa kuti maonero edu iwawo achatambirwawo zvakanaka.
Kuuya kwenhumwa United Nations uku, mukati zvinobva zvabatsira here kana kuti munodawo kuti kuuyewo vamwewo kuzoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Tinodavira kuti igwara rakanaka, istep forward yakanaka iyoyoyo yekuti vekuunited nations vakauyawo, tinodavirawo kuti tinobvuma mumabodies edu emuno muAfrica, wakaita mana SADC, wakaita mana African Commission and Human and People's Rights. Sezvamunoziva tagara tine chichemo, vana veZimbabwe vagara nezvichemo zviri kuAfrican Commission on Human and People's Rights zvekuti maspecial rapporteurs anoona nezvekodzero, maspecial rapporteurs anoona nezvekupiswa kwevanhu, kutotswa kwevanhu, wauye wavheneke nyaya dzekutotswa kwevanhu muZimbabwe muno, nyaya dzokushungurudzwa kwema human rights defenders munoziva naJustina Mukoko, wanana Muzvare Linete Mudehwe, wanana Muzvare Cynthia Manjoro, wanoshungurudzwa vari kushungurudzwa zvatakaona muna August last year, zvatakaona muna January gore rino iri. So tiri kuchema chema nenyaya yekuti kudai hurumende yanga yaitawo yapasisawo mitemo inocriminalize vanatosha, inocriminalize kushaikwa kwevanhu, kushaikwa kwanaita idzamara, inyaya dzekuti mhuri yekwadzamara iri kurwadziwa haisi yega, nyika iri kurwadziwa. So zvimwe zvinhu tinoshumishuwirawo kuti kudai zvanda zvaitika hurumende yanga yaitawo ratify mainstruments iwo anoti kumbunyikidzwa kwekodzero kutotswa kwevanhu hakudiwe, kuabdactwa kwevanhu hakudiwe. Saka tinozvigamuchira first step, but we still expect kuti vamwe mabodies edu emuno muAfrica naACHPR watoro matanho akafanana neato vana United Nations.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu vakumbira imafunda veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kucherechedza zuva reMothers Day, ana moms nhasi zuva renyu, tichikurukura nemi vateereri vedu veStudio 7. Atisati tanzwa kuti vateereri vari kutii pamusoro pezuva raana moms, regai ndimbokuridzirai kanziyo katakura. Hanzi moms, ndokutendai imi. Kamboka chakura, arukutenda moms wake. And without you, Mr. Hooky, 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 apana. Ah, Aiwa, mure Zimbabwe, ngatiende kune mutereri wedu wekutanga. Major ari kumutare uko. Mukoma Major, Matiko.
Makadi we Studio 7. Ini ndinoitwa Major, ndiri kumutare. Zuva rekucherechedza madzimai mai ratinoti Mother's Day. Izuva rakakosha. Nyanya inini zvangu ndinonyanya kurikoshesa ndichiwane ndangariro dzekurangarira mai wangu vakatirera kusvika takura baba pasisina saka ndinoona kukosha kwemadzimai kwakanyanya stereki nekuti vakarohwa ndohombe zvinhu zvainetsa nekuti baba wakafa tichiri vana vadiki chaizvo asi vakashingaira tikakura taanewo mabasa takukwanisa kuvachengetawo saka izuva rakandikoshera kunyanya ndichimboti happy Mother's Day kuna amai vangu anonzi mai Sara Incheti vaiva Rusapi.
Hanzi na Major Moms makashinga mukatikurisa muri mega chionai manje tane mabasa takuda kukuchengetai. Aiwa mukoma Major, tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Kuna namai vakashinga vakakurisa vana vari vega, Big Mike ina hangu pache zvangu ndinokubigai. Tiendera mberi nechirongwa. Umwe watinaye muchirongwa nhasi ndi Beloved Taruinga ari ku South Africa.
Bade nyasha maro Studio 7 ndinokutendera nokupamukana. Uno Beautiful Beloved Taruinga ndiri muno SA. Ndoda kuti Happy Women's Day to my mom. Ndokutendera mama kuti whatsoever zvamadikisa mukupenyu. To be whom I am today, because of you mama. Saka ndinokutendera zvakanyanyisa spirit. Ndakadzidza zvakanaka the good side of life. Ndakadziwa chakaipa kuti ichi chinhu chakaipa chiku saka ndiri zvandiri nhasi nekuda kwababa vangu.
Hanzi na Beloved, ndiri zvandiri nekuda kwamai vangu. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ngatiendere mberi nechirongwa. Takuenda kuna Anthony Thompson Ngono ari kuwedza uko.
Makadiki vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Anthony Thompson Ngono, ndinogara kuwedza District Zimbabwe. Inoti zuva rekurangarira mwana amai rakakosha zvikuru nekuti kuve kuti uve munhu unenge wakazvarwa naamai. Ndinonzwa kurwadziwa kuti mai vangu vakafa makore 14. Saka ndinongorovarangarira naizvozvo. Ndinotenda kuti vakandibereka vakandirera nisinei kuti vakatorwa nenguva. Zvinoti amai izorora murugare nekusingapere.
Aiwa mukoma Anthony, ndotanga nichitine matambudziko asi hamusi kuchema mega. Pari zvino ndikutochema nekuti mai veshamwari yangu vakashaya vhiki rapfuura. Ndikuchema pamwe chete nemimese asi zvakadaro tovatenda, tichicherechedza upenyu hwavo. Saka tovatenda nekuti dai pasina namai, dai tanga tisina vanhu vakafanana naAnthony uyezve shamwari yangu Revo. Asi muri yeZimbabwe save kusvika kumagumo echirongwa. Ndisati ndapeta chirongwa ndikuda kutora mukana uyu kuti ndisende mai vangu Madhove mai hove. Aiwa mama, ndinokutendai. Makandisindisa kuchikoro mbatya mukatenga pese pandaichema manga muripo. Aiwa moms, muri best friend zvechokwadi. Madhove Madhove, nyabonga, ndinokulavhai. Ndirokutendai zvikuru. Muri yeZimbabwe chinoporoka chinomhara. Nguva ndiyo adyanana. Hama dzangu, tasvika kumagume echirongwa. Ngatisanganei padanda nitandapo paTwitter uyezve paInstagram at BigMyK3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo paTwitter nepaInstagram at BigMyK3. Kunana moms, toti happy 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 Mother's Day. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove, tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda Big Mike musakanganwe kuti Mike anokupa chimwe chirongwa chevechidiki nemusi wechipiri wega wega pa The Connection. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichocho. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maniro akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutendai zvikuru kuti muri kutandara nesu muchirongwa chino chezvechitendero. Evangelist Alvin Yatanga veSeventh Day Adventist vari pano zvakare kuti vapedzise tsananguro yavo yebhuku rezvakazarurwa. Vazhinji chavangada kutanga kuziva kuna mufundisi Nyatanga ndechekuti mutendi ari kumba kwake achiverenga zvakazarurwa angari nzwisisa sei
chekutanga zvane shokora mwari kuna bugura James kai Jacob pana asina ruzivo here ngaakumbire kuna Jehovah anopa pachena saka kuti mwari ndikomborereiwo ndakuverenga bugura zvakasarurwa andiri nzwisisa asi nditungamirirei mwari ariko Jesu ariko idi anoticha anozviratidza kunona mutsvaka nemoyo wese
muchidimbu iyo message yamwari ndeipi mubhuku iri
ndikupei a quick summary of the book rebhuku razvakazarurwa ne message yamwari kumazuva anekupedzisira
hongu
very good hanzi iye murume akaradzwa zvakazarurwa anonzi John one of the 12 disciples akandizvaona nyora ana zvakazarurwa chapter 1 verse 9 na 10 anoti izvo ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe ndikanzwa izvi kwandiri zvichiti ndine Alpha na Omega pandakacheuka ndakaona kumwananje mwanakomana wemunhu saka John akaradzwa zvakazarurwa ari pachituwa chepatmos akandwapo nemaromans aipesecuta makristu panguva iyoyo asi mwari akashanyira John ipapo akamupa kuti nyora vanhu vangu vazive zvekumazuva ekupedzisira akanyora nemadimikira
vamwe vangada kuziva kuti madimikira aiitirwei apa
kuitira kuti vakuru vangu vakamugadha pachituwa paya dai akanyora zvina madimikira vaitsemura tsamba dzake saka pakaenda kaona chikara chibuda munyanza iye aisipowo pachituwa wakati munhu anopenga itsamba dziri harmless kana dzisina nebasa rezi ndobva adzikanda daenda kumainland kwaiva nevanhu asi ndo kwazinotirwa nadaniel saka ndandiri mumweya nezuva racho number 1 zvakazarurwa kutaura kuti isha ane zuva bhaibheri roti jesu ndiye ishe wesabatawo saka kuna zvakazarurwa AD 95 john anoshanyirwa najesu uri musi wesabata saka vazhinji nhasi vahwandi havafarire mutemo unoti rangarira zuva resabata vakariparidza shoko rakadaro vamwe vanoruza mabasa avo vanosimudzira zuva rekunamata resiriro zvakazarurwa kuti mwari ishe vane zuva number 1 then number 2 zviri kunzi zvichaitika mazuva ekupedzisira kana chapter 13 ndakaona chimwe chikara chibuda mugungwa chinotuka mwari chichamanikidza vanogara panyika nekuvatambudza kuti vanamate chikara kana kuti ushe chati chikara ikingdom adii tambidzwa nekutenga nekutengesa saka zvakazarurwa kutaura kuti jesu akundouya pachena inonzi religious crisis yekuti tingangoti in summary inotaura nezvenew world order iri da kudhikwa nevanhu kuti vanhu vaite national sunday law yekumanikidza vanhu vese kunamata nezuva risiriro inonzi mark of the beast mazoona saka zvanzi naw nazvakazarurwa ityai mwari mumupe mbiri iye akasika denga nei nenyika saka before jesu auya tine crisis yereligious religious crisis yezvekunamata ine chekuita nemutemo wamwari mwari achitirangarira izuva resabata the world is agreeing and moving towards that direction yekuti toda legislation yesunday law ichamanikidzwa ponzi no buying no selling ndo pane munembo wechikara kana makambonzwa zvakadaro asi vanhu vamwari vanonzi tunga ityai mwari akasika denga nenyika saka meseji yakadaro manje vamwe vari kuigamuchira vamwe vanoivenga vawani saka bhuku rakazvakazarurwa ndoridisa zvikuru rekuti gadzira zvatiri kuona tikuona mienzaniso wechitendero wada kubatanidza vanhu hazvina basa kuti totendei hazvina basa kuti munotendei ingori compromise isiri paplatform yemutemo wani vamwari vanoverenga zvakazarurwa kuti tinofanira kubatana tiri pamutemo wamwari sabbath sunday crisis ndoiri itozonzi amagedon hondo yekupedzisira panyika jesu asati auya nekuti mwari anunure vanomutya
mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi pamusoro pebhuku iri
mashoko angu ekupedzisira kuvatendi vese kana kupasi rese ndeyekuti mwari anoda munhu wese asi mazuva anekupedzisira anoda kuti munhu wese auye pachokwadi saka zvimwe zvirumina zvakazarurwa zvinogona kuti shoka tikasatambozvinzwa takakura tikazviziva asi nguva yakwana kuti chiedza chauya tisaramba chiedza takabatira patsika dzakare shoko rangu ndekuti mwari anotida tese tikateerera tichaponeswa tese dake nashuwa yuvaivande kuti nyaya zvakazarurwa inyaya yekuti mwari ari kuseri nasatani ariko isusu as human beings tinochuza kuti tikusaidirani
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Alvin Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare ndinoti ndipo paperera chirongwa chedu chesvondo rino ivai nesu mune chimwezve chirongwa chezvechitendero svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande tichiti musara zvakanaka.
Haiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinopa kutenda kuchikwata cheChrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1, Yanda 0, Cape United 2, Triangle 1, Tel 1, 1, FC Platinum 0, Manika Diamonds 1, Herentals 0, Chapungu 1, Wange 0. Mu English Premier Soccer League, Manchester City yasumudza mukombe we PSL mushure yemekukunda Brighton 4-1. Liverpool ndiyo yapedza iri pachidano chechipiri kunyangwe hazvo yakunda Wolves 2-0. Chelsea yanga iri pa yapedza iri pachidano chechitatu. Tottenham iri pachidano chechina. Nako kambo sweet mother kubva kuna Prince Nico tashika kumagumo echirongwa chedu pazuva rino ratino rumbidza vana mai vose nevamwe vano vakakudzwawo nana gogo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gogo Gwanzura vanorera nherera kumufakos muharare vobatana nenyika yose kucherechedza zuva rana mai kana kuti Mother's Day. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yoenderera mberi nemisangano yayo. Manchester City yosimudza mukombe wepremier soccer league. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Toksi Amina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda bako VOA Ndebele.